mangwanani akanaka vateereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri kukadzi 6 2018. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muwashington dc ndichiti ndezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Saka ivo vakabva vati hakuna anofanira kuti ataure rimwe zita kunze kwemdc, hakuna mumwe anofanira kutaura nezvemutungamiriri kunze kwatsvangira inzi mutungamiriri.
Kunyange hazvo sarudzo dzave kuswedera pedyo, amai Joyce Mujuru vanoti pachine zvakawanda zvinoda kugadziriswa vasati vatanga kushanda neMDC Alliance.
Vatsvangirai vakanditaurira ini pachangu sasecretary general uyezve vakaita bumbiro remutemo wezimbabwe tichishanda nevamwe, vakanditaurira kuti election dzedu tiri kuda kuti dziitwe panguva yadzinofanira kuitwa yacho.
Munyori mukuru webato remdct vadouglas monzora vanoti mutungamiri webato ravo vamogen tsvangirai vakaudza kuti vanoda kuti sarudzo dziitwe panguva yakatarwa gore rino sezviri mubumbiro remutemo wenyika.
Nekuti kana wati wewe uri nhengo yezanupf tiratidzo evidence yekuti registered voter, dai voters roll yanga iripo already tinambobvunzidzao taingonocheka voters roll.
ZANUPF inoramba mashoko ekuti iri kutyisidzira vavhoti uko African Union ichikurudzira Zimbabwe kuti iite sarudzo dzakachena. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc. Mutungamiri webato rinopikisa renational people's party kana kuti npp uye vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru vanoti pachine zvakawanda zvinoda kugadziriswa kuti vakwanise kushanda nemubatanidzwa wemdc alliance unotungamirwa navamogen tsvangirai. Sarudzo dzave kutarisirwa kuitwa gore rino, asi munyika muine mapato anopikisa anodarika makumi manomwe nemashanu. Mapato aya anenge achikwikwidzana nebato riri kutonga rezanup f. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti mapato anopikisa akasabatana anogona kukundwa nezanup f. Mukuzeya nyaya iyi tabata amai Mujuru.
Nyaya yekoalition isisu kamune bumbiro redu ratakanyorerana nedct iye zvino isisu veprc tiri kutongoti izvozvo zviripo izvozvo ndizvozvo vemdct vanoziva danho redu isisu kuti patisina kuwirirana navo ndepapi, patisina kuwirirana nemdc ndepekuti. Isu munhu wese ngaasununguke kuve nezita rebato risina rimwe bato rinozoda kutaridza kunge ramedza mamwe mapato, uye mutungamiriri anofanira kusarudzwa nezvamisikidzwa kuti mutungamiriri ngaave nechimiro chakadai neunhu hwakadai nezvakadai nezvakadai. Ndoku saka vakandisarudza, handina kungosarudzwa nokuti damai Mujuru vakarwa hondo mudzimai anga ari mugavhenmendi temi, aa, vakatosarudza nekuti ane unhu hwakadii, akamira zvakadii, anonzika nekutambirwa zvakadii kunyika yezimbabwe. Zve takataura zvikurukuru zvatakada kuita isisu ndezvekuti isisu tinotevedza gwara rinotsigirwa neruzhinji rwevanhu.
Ko, panyaya yekusarudza mutungamiri wemubatanidzwawo,
kana tiri kutsvaga mumiririri wevanhu tomboti pakanzelapi, hafaniri kunge ari kansela anobva muhomwe mamai Mujuru kana kuti masekretary general vanyandoro kana kuti machairmani Chimombe Godfrey. Kana uri kutsvaga kansela, ivo vanhu ndivo vanoziva kuti baba Nhengi munhu akanaka anogona kushandika naye, kana kuti mai Nhengi munhu akanaka anogona kushandika naye. Zvatinoda kuti timiririrwe vachatiitira. Zvima chete nekusarudza mp, zvima chete nekusarudza president sezvandataura.
Ko, ivo vemdc vakati kudii?
Saka ivo vakabva vati hakuna anofanira kuti ataure rimwe zita kunze kwemdc, hakuna mumwe anofanira kutaura nezvemutungamiriri kunze kwatsvangira inzi mutungamiriri. uye isisu MDC ipapo wanga vane makore 17 tiri ma opposition ndisi kutatara kuti imiwa mamwe mapati ese mauya ini soko paina piti 23, 4, 15 tikati inini sani muchitipa masisa acho kupi kwacho nokuti vanhu anenge anzi munhu uyu anodiwa nevanhu hazvinei ndewe NPP hazvinei ndewe PDP hazvinei ndewe Zunde hazvinei ndewe Dare isu tikangozva kuti pawadhi pana padiwa baba nhengi vepati dziri ina pakati pedu ndiye ngaasapotwe iyeyo nesitese ndo zvataiti zviitwe neMDC tinayo pamwe chete.
Mutungamiri webato rinopikisa reNational People's Party uye vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru vari parunare muHarare. Munyori mukuru mubato rinopikisa reMDCT vaDouglas Monzora vanoti mutungamiri webato ravo vaMorgan Tsvangirai vakavaudza kuti vanoda kuti sarudzo dziitwe panguva yakatarwa gore rino sezviri mubumbiro remutemo wenyika. VaMonzora vanoti sarudzo dzinodiwa nekuti hurumende yeZANUPF yatadza zvachose kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika. Mukuseya nyaya iyi tabata vaMonzora.
Vatsvangirai vakanditaurira ini pachangu sasecretary general uyezve akaita bumbiro remutemo weZimbabwe ndichishanda nevamwe vakanditaurira kuti election dzedu tiri kuda kuti dziitwe panguva yadzinofanira kuitwa yacho inova July naAugust wegore rino iri.
Ko kana zviri kuda kugadziriswa zvacho zvisati zvagadziriswa sezvatiri kuona apa sarudzo dzacho dzaakutosvika?
Zvinotofanira kuti zvigadziriswe, zvinotofanira kuti zvigadziriswe nokuti hatikwanisi kupfuudza sarudzo mberi. Tarisai zvazvakaita munyika munomu, mitengo iri kukwira uye zvinhu zvatooma kudarika zvazvakaita zvazvakaita muna November. Zvinhu zvaakwira, mauniform akwira, mari yacho haisi kuwanikwa, urombo hwanyanya. Hurumende iripo iyi iri kungotaura chete zvemapromisi tichazoti zvakati tichazoti zvakati tichazoti zvakati asi vakanga vakagara naMugabe for 37 years. Haisi hurumende nyowanika iyi, ihurumende yagara iripo kungoti chete zvachinja ndezvokuti Mugabe ndiye asisipo pana Munangagwa. Asi Munangagwa wacho for 37 years akanga aripo. Vamwe vaiba mari yehurumende vachiri muhurumende macho, vamwe vairova vanhu muna 2008 ndio vatova vakuru vehurumende iyoyi. Saka isusu tinoda kubvisa hurumende iyi toisa hurumende yevanhu, hurumende inounza upfumi muZimbabwe, hurumende inoita shamwari nedzimwe nyika, kwete hurumende inotukana nedzimwe nyika.
Ko zvavari kuti izvo mukati memazuva zana varida kuona kuti pane zvinhu zvinenge zvachinja, muri kuona paine chinobuda?
Hapana zviripo makumbo enyoka. Vakati 100 days pekutanga paya, izvozvi tatosvika, takuda kutosvika pakati pemazuva iwayaya. Hapana chachinja. Vana veZimbabwe vese vari kundinzwa, anoenda kustoro iko zvino anoona kuti zvinhu zvakwira kudarika zvazvazvakaita Mugabe aripo. Uyezve mari iri kutoshayikwa kudarika zvaitoi zvayaita paina Mugabe. Tiri kuona kuti kumaschool fees, maschool uniforms zvese zvakwira. Hapana chinyowani chati chaitika. Tiri kuona kuti kumaruzevha vanhu vari kungotyisidzirwa, tipei maserial number enyu, mukasatipa tinotokunyimai chikafu. Vanhu uchinyiri ihwohwo hwakangofanana. Saka chakangoitika chete pakaitika chiitiko chekuu ichi ndechekuti vanhu vakangogowanirana masimba ehurumende. Uyezve tiri kuona kuti maministers mazhinji ari kubva kuprovinsi hwani kunobva purezidendi wacho. Isu tinoda Zimbabwe iri fea yokuti vana vese anobva kuBulawayo, anobva kuHarare, anobva kwaMutare, anobva kuBinga wawane mukana wakafanana uye wanokwanisa kuita maminista. Zvinotikangoti maminista anongoita mahomboyi chemunhu, ipapo taakutokanganisa nyika yedu.
Munyori mukuru webato reMDCT vaDouglas Monzora vari parunare muHarare. Munyori anoona nezvemutemo muZANUPF vari nhengo yepolity bureau vamunyaradzi Paul Mangwana vari kuramba mashoko ekuti nhengo dzebato ravo dziri kuenderera mberi nekutyisidzira vanhu kuti vavavhotere nekuvatorera maserial number emagwaro avo ekuvota. Vamangwana vati vari kutora manhamba aya kuedza kuwana uwandu hwevatsigirwawo chete. Vasi vatiwo hapana ari kumanikidzwa. Mapato anopikisa anoti zviri kuitwa neZANU PF izvi hazvisi pamutemo. Mukuzeya nyaya iyi tabata vamangwana.
ZANU PF nokuda kwokuti vanhu vari kuregister as if havana kumboregister. ZANU PF inoda kungoziva kuti vanhu vayo. Nokuti to be a member of ZANU PF you must be a registered voter. That's the first qualification kuti ubelonge kuZANU PF. Saka ZANU PF iri kuti kuvanhu vakati tiri nhengo dzeZANU PF tiratidze kuti registered voter for you to qualify to be a member of ZANU PF. Kuvanhu layo endi takataura pachena kuti hatigoni kungotambira munhu asingavhoti kuti aite nhengo yeZANU PF. Asi tiri kuzviita privately icontract yaunoita iwewe as an individual nepolitical party yaunoda kujoina uchiiratidza kuti wakaregista kuvhota here. Hauna kuti ndichaivhotera asi kuti are you a registered voter. You cannot belong to ZANU PF usiri registered voter. Saka ikodzero yedu seZANU PF kuti tiiti kuvanhu vanoti ndevedu makaregista kuvhota tiratidze iprove yedu makaregista kuvhota. Vasiri vedu hativabvumi asi vanenge vachiuya vachiti tinoda kuinjoya mabenefits okuva nhengo dzeZANU PF. Kuva tati akaida kuinjoya mabenefits okuva nhengo yeZANU PF tiratidze kuti wakaregista kuvhota here. And we said this from a meeting yesterday openly. We could take it to our Zabuti. A TB Kungo Zambeva and Mari say, one of the Quatiri cannot start to register voters. One of the Kutuan Jema Benesokwa, Nego Zampier, Yema registered voters. We said this to a meeting that a different one was Kuzeko Munawea City, giving Nego in, you are told that a Kitra to registered voters. Dai Kutta, this Kitta registration afresh. Taide tichingoti panouya munhu kuzoregistra kuti inhengo yeZANU PF tototora voters roll totarisa kuti is this person registered voter. But because hatina voters roll right now, that is why we are not asking them kuti tiratidze proof.
Asi kavamwe vari kuti vamwe vakuti vanhu havazopiwe chikafu uye zviri kuitwawo nemamwe masabhuku mune dzimwe nguva nemakanzura.
Hai kwete, takati tiipei evidence yasabhuku aita izvozvo timutorere matanho. Hatisi kutaura nyaya yechikafu, hatisi kutaura nyaya yemasabhuku. Tiri kuti kana wati iwewe uri nhengo yeZANU PF tiratidzewo evidence yokuti registered voter. Dai voters roll yanga iripo already tisinambobvunzidzo taingonocheka voters roll. But because hapana voters roll right now, we cannot wait kutizive kuti vanhu vari kuuya chiprofesa to be our members vakaregista here. We want to know if they are registered.
Munyori anoona nezvemitemo muZANU PF vamunyaradzi Paul Mangwana vari parunare muHarare. Mutungamiri wedare repan African Parliament vaRoger Nkondo Dang avo vari kushanya muZimbabwe nemumiriri weAfrican Union muAmerica amai Arikana Chiombori kwavo vakakurudzira kuti muZimbabwe muitwe sarudzo dzakachena. Vadang vakaita musangano nezuro nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kumahofisi avo emunhu Mutapa muHarare. Vashanyi ava vari kuitawo misangano nemamwe makurukota ehurumende. Vadang vakatiwo vakataura navamunangagwa nenyaya yekuti Zimbabwe ise runyoro rwayo pachibvumirano cheMalabo Protocol chinopa kuti nyaya dzinoparwa muZimbabwe kana dzimwewo nyika dzemuAfrica dzikwanise kutongwa nedare reAfrican Court of Justice and Human Rights. Mutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda vakati vaDang vainge vavimbisa Zimbabwe kuti vaizoedza nepavanogona kuti hurumende yeAmerica ibvise zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru vemuhurumende yeZimbabwe neAmerica. Mukuru wePAP anonziwo akafarawo kuti Zimbabwe haina kudeura ropa apo pakabviswa vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pachigaro nemauto gore rapera. Mapato anopikisa muSouth Africa nevamwe vakuru vakuru veANC vanonzi vari kutsika madziro vachida kuti mutungamiri wenyika iyi vaJacob Zuma vasiye basa. VaZuma vari kupomerwa mhosva dzeuori. Komiti yeANC inonzi National Working Committee uye vatungamiri vatanhatu vepamusorosoro mubato iri vainge vachiita musangano nezuro vakazoumisa vachiti vachasanganazve mangwana kuti vazive nyaya iyi. vakuru vakuru vatanhatu ava vanonzi vakasangana navazuma kuPretoria vachida kuti vasiye basa asi vazuma vakaramba. Vanopikisa vanoti vanoda kuti vazuma vasiye basa vasati vataura urongwa hwemamiriro akaita zvinhu munyika yeSouth Africa kana kuti State of the Nation Address nemusi wechina.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na7 PM mazuva ose. Munotibata pa909 AM uye pa4930-13860, 15460-15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na8 PM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na6 PM uye nemusi wechishanu kubva na5:45 kusvika na6:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu makumi maviri nevana vakaurayiwa kuChamembe kwakadziva kumabuda zuva kwenyika yeDemocratic Republic of Congo uye vamwe mazana nemazana vanonzi vakasara vasina dzimba mushure mekunge dzapiswa. Kurwisana uku kuri mudunhu reIturi uye kuri pakati pemarudzi eHema neLendu. United Nations inoti ichatumira vaongorori kunzvimbo iyi. Musika weStock Exchange muAmerica wakadonha zvakanyanya muzuva rimwe chete nezvikamu zvina nezviga zvitanhatu kubva muzana kana kuti 4.6% nezuro. Izvi zvinonzi zviri kuuya kunyange hazvo nemusi wechishanu pakabuda mashoko ekuti vanhu vanodarika zvuru mazana maviri vainge vakwanisa kuti vawane mabasa. Musika uyu warasikirwa nemari inosvika trillion yemadhora kubva musi wechishanu. Nyaya yekuti vashandi vachavedzerwa mari dzemihoro inonzi iri kupawo kuti musika uyu udonhe zvakanyanya sezvo pachityirwawo kuti mitengo yezvinhu ichatanga kukwira. Vabereki vane vana vakaremara vane autism vanoti vatarisana nedambudziko guru pakuriritira vana ava. Ngatinzwei nyaya iyi kubva kuna Safari Njema.
Vabereki ava vanoti upenyu hwavo hwakaomarara nepamusana pekuti vana vane autism havakwanisi kuita zvinhu zvinoitwa nevamwe vana vechidiki kana kushamwaridzana nevamwe vane zera ravo. Valuk Pencil vekuma Berein muHarare vane mwana wavo ane makore 10 ane autism. VaPencil vanoti dambudziko guru rinosangana nevabereki ava nderekushaya ruzivo pamusoro peautism.
Izvani zvina kunge zvakwanisa kubatwa navana chiremba kunyange mwana airwara kwenguva refu ndichienda kuna vana chiremba vakasiyana siyana nekuna vana mukoti vakasiyana siyana. Pakashaikwa mumwe chete akanyatsondibata nyatsokutibatsira chaizvo kutiratidza kuti mwana wenyu kondisheni yake inonzi autism. Aiti kana achingochema zvaingonzi baba hamuzive mwana anongochema. Mwana vana vanongochema kana zvinoreva kuti pamwe haasingozwa zvakanaka kana kuti pamwe muri kumuitira zvaasingadi. Asi uchiedza kutsanangura kuti aiwa mwana uyu pane zvimwe zvaanoita zvandisiri kunzwisisa zvakafanana nekuti dzongwa anoramba kupfeka bhutsu, dzongwa anoramba kugerwa musoro.
VaPencil vanoti vabereki vakawanda vanokatyamadzwa nekugumbuka zvikuru pavanoona kuti mwana wavo ari kukura zvakasiyana nevamwe vana. Vanoti ivo vakaita mhanza yekukurumidza kuziva zvaiitika kumwana wavo.
Mwana ava vanenge vane masensory issues avo anenge akavhiringika haana kuita sevamwe vose. Saka na achigirwa musoro ane zvaanonzwa zvisinganzwiko nevamwe vana vose. Ndosaka achiita muitiro waanoita iwozvo. Saka izvozvo ndozvakazoita kuti tizonzwisa kuti oo mwana wedu chikondishen yaye nayo inonzi autism.
Vapensiro vanoti murume nemudzimai vanofanira kubatana kwete kunongedzerana kana mwana asangana nedambudziko rakadai.
Saka izvozvo zvakatipa simba rekuti mwana wedu aite zviri nani kuti tikwanise kumumaneja. Regai tichiita zvekuenda kurino researcha chaizvo. Taka taenda paInternet. Iripo information paInternet. Ukaiwana zvinoita kuti umaneje mwana wako zviri nani. Zvinoita kuti iye kuwadzana kwako naye kuye kuri nani. Kuwadzana kwake nenharaunda yakamukomberedza kuve nani.
Amai Emma Muchefa avo vane mwana ane autism vanoshanda paDombo Shower Training Center. Vanoti madzimai mazhinji ane vana vane dambudziko iri anoshungurudzika zvikuru.
Vana baba vazhinji vanotiza uye hamadzi accepti. Kazhinji bedhe inosirwa amai sene as a mother of three vane 2 vari disabled. Murume akabva aenda ndikasara ndiri single mother. Saka dambudziko zhinji rinenge rari kuti unenge uchida kuenda kubasa, uchida kuenda kufizio nemwana yeye. Urikuda zvekudya, urikuda zvekupfeka zvevana ivavo, urikuda medication. Saka kazhinji kacho unenge uchida zvekufambisa, unenge usina kana mota, una kana uche.
Amai Tendai Kamutero vekudombo shava vane mwana wavo ane autism. Vanoti vakatozozviziva mwana uyu ave nemakore matatu kuti ndizvo zvaari. Amai Kamutero vanoti kuriritira mwana uyu zvinovanetsa semunhu ari pamushando.
Pandinoenda kubasa munhu anosara naye haanzwisise zvaanoda nokuti hatauri. Sign language haizive, hakwanisi kucommunicate naye.
Amai Constance Mandishona vane vana vana uye vaviri vavo vakaremara. Amai Mandishona avo vanoshanda muhurumende vakapiwa imba yekugara kumufakose mushure mekunge vakuru vavo vaona kutambura kwavaiita. Vanoti vakaremara vanofanira kusimudzirana.
Ipapo ndisati ndapuwa imba ndanga ndisina pfungwa dzekuti I can advocate kana kumirirawo kana kutsigira munhu akaremara. Ndakazogara pasi ndikazvibvunza kuti nini hongu ndamiririrwa. Ko vari kunzoko asina anovamiririrawo tochiita sei.
Dr. Cotilda Mangoma mugari wemuHarare uye vanofamba vachipa dzidziso pamusoro peautism. Vanoti vabereki vevana vakadai vanofanira kushingaira kutsvaga ruzivo kuitira kuti vana vavo vave nepundutso.
Inini ndikona zvakakosha kuva neruzivo mukati memhuri. Nemakati chini chawakuziva, unoziva kuti unochibata sei. Saka ndikuti inini ana baba nana mai vane vana vasinganzwisisi kuti chingave autism here kana tichini, zviri nani vatsvake rubatsiro kubvira kuma clinics level. Kana vabva kuma clinics level, clinic yozomuudza kuti ayo enda ku rehabilitation. Rehabilitation yozonyaso ferefeta yona ferefeta kuti I type ipi ye autism pamusana kuti akasiyana siyana akawanda neku presenta nekuonekwa kunoita mwana nemaitiro ake. Unobva waudzwa kuti aiwa ichi ndechakati, ndeno rubatsiro rubva raenda. Angava anogona nezvemaoko, angava anogona nezvefunga, angava ari munhu ane ari bright kuchikoro, anogona chikoro, zvese zvinobatsirikana along those lines.
Vapadon Gonorashe mushande wehurumende ane unyanzvi hwekubatsira veruzhinji kunyanya vanotambura kuti vave neraramo iri nani. Vanoti vabereki vevana vane autism vanofanira kuve pedyo nepavanowana ruzivo pamusoro peautism.
Saka paibuda kuti patanga pawanike senda yokuti vanhu vari kumaruwa vacho vanga vari kubhinga vamuzarabani kana kuti kumberengwa vakaona kuti vane vana vane autism vane feva naivavo kuno. Tikavainvaita maparents vanobva kumaruwa vanogona kuuya kumakambeni akaita seaya.
Vagonorashe vanoti hurumende inofanira kuisa mari yakawanda gore rega rega kuzvirongwa zvakanangana neautism. Sangano guru rezveutano pasi rese reWorld Health Organization rinoti pavanhu zana nemakumi matanhatu ega ega mumwe chete wavo anenge aine autism. Nyanzvi dzinoti vamwe vanhu vane autism vanokwanisa kuzviriritira asi vakawanda vavo vanotozoda kuchengetwa upenyu hwavo hwese. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.
Munau dzemitambo, chikwata cheZimbabwe cheDavis Cup chayeuchidza pasi rose kuti mutambo wetennis uchirimo munyika. Mutori wedu wenhau dzemitambo, Mike Okariati, anotipanyaya inotevera.
Vateveri vemutambo wetennis vari mumafaro mushure mekunge chikwata chenyika cheDavis Cup chakaita zvanga zvisingafungirwe ndokudambura take 3-1 mumutambo weEuro Africa Zone Group 2 wakatambirwa muHarare Sports Club. Uyo vakawanda vaiti Zimbabwe yaizozvindikitwa. Asi takani Garang'anga naBenjamin Lock vakatora mitambo mitatu chete pamitambo mishanu yaifarira kutambwa. Kurova teki ndokuzvipa tikiti rekusangana nechikwata chichakunda pakati pePoland neSlovenia munharaunda inotevera. Garang'anga naLock vakakunda mumitambo yekutanga nemugovera ndokukunda mumadoubles neZuro, nekuenderera mberi nemakundano aya vakatarisira kusvika muWorld Group. Kunyange hazvo Matthews Sibanda akapinda munhandare ndokurohwa 7-5-6-4 naSap Agabigan. Mutambo uyu waive usisina basa sezvo Zimbabwe yave yatokunda kare 3-0. Chekwata cheZimbabwe icho chiri kurairidzwa naGwinyai Tongona chine chishuwiro chekusvika muWorld Group, umo vakapedzisira kusvika muna 1998 apo Zimbabwe yaimiririrwa naByron na Wayne Black. Kunyange Zimbabwe ikakundwa munharaunda inotevera, kurova kwaya kaita teki iyo iri pamusoro muhurongwa hwemutambo uyu pasi rese kuri kureva kuti Zimbabwe inoramba iri muEuro Africa Zone Group 2 gore rinouya. Pamutambo wavo nePoland kana Slovenia, Zimbabwe ichange isiri pamusha. Zvichakadaro, chikwata cheFC Platinum chiri kutarisirwa kusimuka chakananga kuAngola kumutambo wacho wekutanga weCup Champions League, uyo chiri kunobandana nePrimeiro de Agosto. Chikwata ichi chakapedzisira gadziriro yacho yemakundano aya nemugovera apo vakaita mangange 0-0 nenkana Red Devils yekuZambia mushure mekunge vambotamba neFerroviario yekuMozambique pamwe neZanaco yekuZambia zvekare. Chikwata ichi chakakanda chibudzwa chimwe chete chete pamitambo mitatu iyi, zvekuti vamwe vari kufunga kuti hachimire nePrimeiro de Agosto. Asi mumwe muteveri wechikwata ichi vaMishek Chisale vanofunga kuti FC Platinum inonokunda.
Hatitarisire kuti tingahwine nezvibodzo zvakawanda, asi chimwe chete kana zviviri zvingaita zvinani.
Murairidzi wogona kunenge kudada Norman Mapedza anoti haasi kutarisa mafambiro akaita gadziriro yavo, achiti iye ari kufara nemabataniro aita chikwata chake icho chine vatambi vatsva vakati wandei. FC Platinum iri kutarisira kusvika kana kudarika pakasvikwa neCapes United gore rapera, iyo yakasvika mid-league stage yemakundano aya ndokupiwa mari inoita iyo zviuru mazana mashanu emadhora neveConfederation of African Football. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Kunyange hazvo sarudzo dzave kuswedera pedyo, amai mukuru vanoti pachine zvakawanda zvinoda kugadziriswa vasati vatanga kushanda neMDC Alliance. Munyori mukuru mubato reMDC TV Douglas Monzura vanoti mutungamiri webato ravo vaMorgan Tsvangirai vakavaudza kuti vanoda kuti sarudzo dziitwe panguva yakatarwa gore rino sezviri mubumbiro remutemo wenyika. ZANU-PF inoramba kuti iri kushwisidzira vavhoti, uko African Union iri kukurudzira kuti muZimbabwe muitwe sarudzo dzakachena. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muinesu zvakare manheru na7 pm. Moskwera shakanaka vatereri. Ini ndini Blessing Zulu ndiri Washington DC. Ndokusiyai mina ntungamiri nkomo munaudze isindebele.